kabineti ya vamunangagwa inopedza simba kutaura chokwadi mavhiki apfuura vana vezimbabwe pakabviswa vamugabe pachituro vana vezimbabwe vakava netarisiro tarisiro yavo yakakwidziridzwa asi nezvazvoitwa navamunangagwa pakabineti yavo iyi varatidza kuti makudo ndomamwe
sei muchidaro
varatidza ndinodaro nekuti tarisiro yevanhu yanga iri yekuti zvatabva kuhurumende yavamugabe yanga ichingova neutungamiri kana maminista anongopinzwa pazvigaro nokuda kwekuti vasapota bato kana kuti vasapota mutungamiri vanhu vanga vachifungidzira kuti iye zvino izvi kuchauya vanhu vanosarudzwa nekuda kwekuti vanogona basa
imi manga makatarisira chii
nemamiriro anga akaita nyika yedu ndandakatarisa vatu vamunangagwa vachatarisa kuti anogona basa ndiani ndanga ndichitarisira kuti vamunangagwa vachatora mukana uno kuunza vanhu vanoziva basa ravo kuti vafambise basa rehurumende kuenda mberi
mune zvinoitika zvese izvi munofunga mapato anokwikwidza oita sei
mapato anopikisa chaakudiwa kuti aite ndechekuti ngavabatane vatore masimba kubva kuhurumende yezanu pf in fact chanyatsobuda pachena ndechekuti zanu pf haisi munhu mumwe chete asi kuti zanu pf isystem saka kuchinjwa kwavamugabe kuchiitwa vamunangagwa zvakangofanana nekuti mune bhazi risiri kunyatsofamba zvakanaka mongochinja dhiraivha asi bhazi roramba riri rimwe chete imwe nyaya inoda kuti igadziswe kuopposition inyaya yeleadership pari kuda utungamiri hunenge hune simba hwechidiki hunenge hune simba hunoita kuti vatandanisane navamunangagwa munhange mutange yesarudzo dziri kuuya idzi